Pari zvinezvi hapana nhaurirano dziripo, hapana kutaurirana kwatiri kuita nehurumende. Hurumende yakanyarara, officially havana zvavati vataura nesu. Isuwo vana mukoti takanyararawo, takaisa dhimandi yedu, chikumbiro chedu kuhurumende chekuti vatigadzirisire mari dzatinohora, nechekuti vatigadzirisirewo environment yemumuzvipatara mwatinoshandira.
Ndezvipi
kutipawo zvekushandisa zvakakwana zvinotidzivirira kubva kuCovid, atinoti maPPEs. Asi tiri kunzwa makunga-kunga kuti minista vedu vatsva vachiwenga vari kushanda nebazi rezvemari kuedza kugadzirisa nyaya idzi dzatakaendesa kwavari. Tine chivimbo chekuti pavachapedza, kana vachinge vazova nezvavainazvo zvekutibatsira, zvekutipa zvikwanisiro zvekuti tikwanise kudzoka kubasa, inova iyo mari yemaUS dollar neadequate PPE, vachatishevedza, vachatiudza.
Asi vakoti vachiri kutambiriswa here mari, vari kurarama sei, nekuti kanguva iyi inenge yareba vachiramwa mabasa vadongo?
Vana mukoti vazhinji vakanga vasisatambiri mari muna July, havana kutambira mari. Asi mwedzi uno hurumende yavadzosa papayroll pavanga vambovabvisa vakatambira. Tichiri nevamwe vana mukoti vashoma kusanganisira kunana Chinhoi vasina kukwanisa kutambira mari, and kurarama pavo kwakaoma, vari kurwadziwa.